Mwari vanozoda Dhavhidhi kuti ave mambo. Shure kwenguva yakati rebei Sauro achibata ushe. Mwari vakazomuramba kuti abate ushe nokuti wakanga asina kumira zvakanaka, wakanga asingafambi zvakarurama pamberi pamwari. Nezvo vakafunga kuti Sauro arege kuva mambo. Mwari vakazofunga kusarudza umwe mambo kuburikidza naSamira wavakatuma kuti aende Bhetirehema kumhuri yokwaJese, uko kwavakanga vavimbisa kuti kuchazozvarwa munhu achava mambo. Samueri akaenda kumhuri yaJese akati, "Jese, unza vana vako, vanakomana vako pamberi pangu." Jese akaunza vanakomana vake. Mukuru akamira pamberi paSamueri. Samueri achiona kunaka kwake pameso nomumhu wake, wakafunga kuti zvimwe ndiye achava mambo. Asi mweya waMwari wakati kuna Samueri, "Handitarisi mumhu womunhu kana kunaka kwomunhu, asi ndinotarisa mwoyo womunhu." Hazi iye. Vamwe vose vakauya vakapfuura napamberi paSamueri, asi Mwari haana kuvasarudza kuti vave ivo. Samueri akati kuna Jese, "Ndivo vanakomana vako vose, Jese, here?" Jese akati, "Mumwe mudoko hapo uri kufudza makwai." Zvikanzi, "Tuma munhu andomudana." Munhu akaenda akandomudana. Dhavhidhi wakati achiuya ari pamukova, mweya waMwari ukati kuna Samueri, "Simuka umuzodze namafuta nokuti ndiye." Samueri akasimuka akamuzodza nemafuta. Dhavhidhi akava nesimba rokutonga akava mambo. Zvakanga zvakavimbiswa naMwari zvakabva zvazadziswa zvokuti murudzi rwokwaJese muchazozvarwa mambo uchabata ushe nokusingaperi.